makambani acho anozotora petroli iyi inyaya yekuti nyaya yekuti atinoti yeforex kana mari yepanzi yanga yava kunetsa vanenge vava kutopiwa mari yamaus dollars ichiita yatinoti maalc kana letter of credit vobhadhariwa vobhadhara asi mari yachona vachiitiwa nereserve bank of zimbabwe pavanopiwa mari iyi iye pavanotengesa sieni yavo vanenge vachifanira nge vachibhenka mari kubhenki ravanobhenka naro then vozopiwa mari nereserve bank yekuti vachitenga fuel. Saka iyoyo process inenge yekuti dzinonguva zvinotinetsa kuti vanhu vanopane zvinhu zvakawanda zvive zvida kutengwa munyika ndo inozokwanisa kuti dzinonguva vanunuke nokuti nyika yedu haina forex yakawanda mazuva ano uyezve fuel yatava kutenga yawandisa nokuwanda kwaita motikari nokuwanda nokukura kwaita indastry ndo zvinozoita kuti pamwe zvinonoke kuti zvebengazena vanopa nechipiri kumaoil companies saka pamwe vanozononoka kukupa vachitanga vambotarisa vamamwe mativi anenge achida forex yacho iyo process yacho.
Ko vaakutoti kwasara inokwana vhiki rimwe chete chete zvingakwanisike kuti ndo zvinenge zvichiitika here?
Zvinoita ndezvekuti isu tinoziva kuti pazuva rimwe nerimwe tinoshandisa mamiriyoni amalita zvedhizeri akadii ingatokutaura tinoshandisa pazuva rimwe ririmwe 4 miliyoni yedhizeri 3 miliyoni yepetrol saka izvozvo zvinozivikanwa nereserve bank governor kuti vaone kuti mari yava vanoda kuburita pazuva rimwe nerimwe yekuti ikwanise mafuta esondo inenge yakamira sei but kana vakanonoka sezvakaita mazuva apfuura aya unoti vava kuenda mukunorima saka vanhu vanokurumidza kuda kuwana dhizeri ravo kutira kurima saka zvinobva zviye zvichava kuita zvemigodhi zvakanyanyisa kuwanda saka nokudaro pamwe zvinoita kuti pasava nekufambidzana kwakanaka maererana nenyaya yekuti mari yabva mufupi yabuda yabuda zvinokwanidzana here nepetroli inenge yatengwa.
Asi vamwe vari kuti ka hurumende yakambozivisa kuti yawana chikwereti chekuti ikwanise kutenga fuel kwemwedzi ingasvike
kuwana chikwereti hakurambidze asi hautazivisa chikwereti chinotaura kuti takataura kuti havakukupai imwe fuel towedzera nekuti mari yamavave nayo yavashoma asi kuwedzera kunotaura kunenge kuchitaura kuti hamupiwi futi mahara ndofunga ndozvisingazivikanwi navanhu kutaura kuti havakukupai asi mobhadharira kumberi